Chekutanga tinoti Zimbabwe tiri kukomborerwa ndo chatinokwanisa kuona chekutanga. Chechipiri ndechekuti tiri kukwanisa kutedzera mirayiro yekudzivirira chirwere checovid. Mirayiro yechirwere ichi tiri kuidzivirira vanhu vari kuzvigona varikugona kudzivirira varikugona kushandisa ino social distancing kana vachinge vari mudzimba vari kugeza maoko avo uyezve vari kuzvichengetedza. Asi chikuru sei ndechekuti chirwere ichi hachisi kutekeshera nenyika yeZimbabwe nekuda kwekuti hurumende yenyu iri kugona kukontrola maborders ayo. Kungangoita hako vashoma shoma vanenge vakwanisa kungoita slip through, but vanhu vari kutorwa from the borders from the airport vachienda kuquarantine. Izvozvi kaizvi danho guru raitwa nehurumende rekutibatsira, rekuva nesu, rekuti vanhu vasaite gurumwandira nemwararira muguta reHarare kana kumamisha vachizodzana nekuposherana chirwere. Saka pane kumira kukuru kukurukodza chirwere chimbomira ichi. Zvakare tine nyanzvi dzinoongorora chirwere ichi dzakabva kunyika yeChina nemamwewo mashoko atinotambira kubva kuWorld Health Organization ari kutibatsira kuti tikwanise kudzivirira nekunzwisisa chirwere ichi.
Saka vanhu vangapembera here kuti vari kukwanisa kudzivirira chirwere ichi, Dr. Mavhazi?
Tikatarisa ipapo tinoona kuti chirwere ichi hachisi chirwere chinongouya kwenguva chichipfuura, chinodzokorora. Saka iko zvino izvo hatina nguva yekupemberera kuti tagona, haisi gemu. Chirwere chiri kuuya tachambomira, asi chinogona kutora nguva chisati chasvika kuZimbabwe. Chakatanga kuChina muna November, chakazosvika kuBritain muna March, kuAmerica muna end of March, dzimwe nyika dzakubata zvinezvi, Mexico iko zvino vanhu varikuenza vari kungofa vari mumigwagwa. Saka chinogona kusvika futi neukasha tikasachingwarira. Zvatatanga izvi zvinofanira kupedzwa zvakanaka.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa chero nguva kuzivisa pamusoro pelockdown kuti yowedzerwa here kana kuti yobviswa, tichiona kuti masvondo maviri avakanga vaisa avakatara ari kupera nemusi wesvondo. Zvii zvamungatarisirwawo kuti vaite panyaya yelockdown?
Tichitarisa nezuva remusi wesvondo iro mutungamiri wehurumende Comrade Mnangagwa varoda kuti vape pfungwa dzavo kuti vari kuwedzera here kana vari kuita sei. Chikuru chatiri kuona ndechekuti tiri pakati pepani iri kupisa nemavhunzi emoto, nekuti tinogona kuramba kuti tiwedzerwe kana kubvuma kuti tiwedzerwe. Pati dambudziko guru nderekuti nyika inofanira kurarama, vana vanofanira kudya, mabasa anofanira kunge aripo. Saka ikonomi inofanira kuti igotariswawo. Saka iko zvino izvo tinogona kuhwanda chirwere chatisiri kuona, asi tichiuraya ikonomi yatakatarisa. Tinogona kuhwanda chirwere chatiri kuona vana vachiva nenzara. Saka kudzivirira nzara nekudzivirira chirwere ichi, I think mukutungamira hurumende achabvumira vanhu kuti vaende mumabasa avo anenge achida kuti vanhu vaende kubasa, asi vachizvichengetedza kuti vasava nechirwere ichi. Matanho akatoiswa kare, makambani ese ari kumanikidzwa kuti tarisai kuti vanhu vari kumabasa kwenyu, vashandi venyu havana chirwere here, iya inonzi testing. Kana vachinge vanacho vokwarantainwa, kana vachinge vasina voenderera mberi nebasa. Tinofanira kunzwisisa sevana veZimbabwe kuti lockdown hakusi kurapa chirwere. Lockdown hairape chirwere ende haisi mutambo wekuti tinofanira kuhwina topedza nawo. Lockdown inzira yekucreata zambuko. Saka nemazuva atagara kuZimbabwe, dai chirwere chakabata vari kudzimba, dai variko vakatozvona chavako. Saka iko zvino izvi zvinoda kutenda kuti zviri kuratidzika kuti Zimbabwe iri kushingirira nemazvo, iri kukwanisa. Nechakatangoita vanhu vairi mumasvondo mairi, mumwe chete masvondo.